uyu mutemo wagara wakataurwa kuti hausi constitutional and hafa kuwemo mumabhuku emitemo yedu emuZimbabwe kunyanyanya criminal codification act. Chiri kuitika panapa ndechekuti tikuona dambudziko rekuti muZimbabwe pane yatingati kudrega makumbo kunoitwa nehurumende panyaya dzekualaina mutemo unenge warulo wa unconstitutional. Saka patiringoona izvo zvatagara zvichingoona kubva patikangoiswa bumbiro redu remutemo kubva 2013 pakauya bumbiro redu remutemo kuti mitemo yakawanda iri muZimbabwe haisi kualaina zvakanyatsoti twasa neconstitution. Izvi zvatiringoona izvo zvekuti vanhu vari kuchajwa nemitemo isingaexist kauti isiri mumabhuku edu zvino yatingati ingoye tip of the iceberg. Pane mitemo yakawanda chaizvo inoda kuchenurwa isingawirirani nebumbu redu remutemo.
Dr. Mavhaza, munoti
sekutaura ndechekuti zvinotiratidza kuti Zimbabwe inotevedzera mutemo. Kana prosecutor akachaja munhu nemutemo usingashandi, dare rikaona uchishanda nguva iyoyo, dare repamusoro rikati aiwa hamushandi, zvoratidza kuti aiwa hatina watakanyongedzera nemakamo tinongotedzera mutemo. Kana matare akati mutemo hausiri unotedzera unenge uripo, saka izvi chinhu chinoratidza kuti Zimbabwe inyika inotedzera mitemo inenge iripo. Tinoita pava nyaya dzemutemo wajehovha kana vanasiya vanozviziva, hakuna mutemo unonzi zero chaiwo, hakuna mutemo unonzi rikorekti. Zvinoita nekuti dare vazviona sei ehe pari kutange pane mutemo wakanyorwa pabumbiro remutemo. Asi kana vava kuzotsanangurwa nematare unogona kuva nechirevo chakasiyana nemisungiro yatanga tichiita panguvai. Saka zvinogamuchirika, chinhu chinoratidza kuti nyika yedu yagara inotedzera mutemo uyezve iri pasi pemutemo wavo.
Ramasiye, mazwa zvataurwa naDr. Mavhaza, hanzi zvinoratidza kuti nyika iri kutedzera mutemo. Chii chiri kuita kuti matare asazotedzera mutemo iwoyo kana wakaraswa wakabviswa mubumbiro remutemo kana ichitedzera mitemo nyika?
Awa, hii ndinopokana nawa Mavhaza panyaya dzekutedzera mutemo, because izvi zvinotaridza kuti muZimbabwe hamuna yatingati rule of law. Because kana Zimbabwe ichitedzera mutemo, mutemo unofanira kuve ichitevedzerwa from the bottom institution. Or institution is very critical, you know, connected to society, you know, iyo mamagistrate courts. Kana kumamagistrate courts kusiri kuwanika justice, inofanira kuve kuriko, kunofanira kuve the first defense yet the rule of law. Then it means kuti munyika hamuna mutemo wakati twasano. Ende tinoziva kuti iko zvino pane nyaya dzirikungotaurwa dzekuti makotsi edu ari captured. Zvinhu zvakadai so kana zvichizoitika zvinopawo vanhu vanenge vachitaura about that kuti vave vachichenerwa, because kana magistrate court ichikwanisa kuspenda atingati mataxpayers dollars ichiita trial inotura madays vachishandisa mari yehurumende vachiprosecuta munhu nemutemo usingaexisti mabhuku, only kuti imwe mari izoshandiswa zvekare ichienda kuhigh court kuti nyaya iyi izonzi haizi pamutemo. Zvinotaridza kusava nei yatingati rule of law inechika muZimbabwe. Ende zvinhu zvofanira kuve zvichigadziriswa from that bottom and zvichigadziriswa at a higher level, yekuti mitemo yedu yese yemuZimbabwe inofanira kualaina neconstitution yeZimbabwe. Constitution yeZimbabwe ndo the alpha and omega yemutemo, and mutemo wese usingapinda neconstitution yeZimbabwe hauzi mutemo, ende unofanira kubuda mumabhuku edu emutemo.
Dr. Mavhaza, chii chiri kuita kuti matare asangobvisa mutemo wekubvira kudare repasi?
Chinoitika ndechekuti vamasiye vari kuziva kuti zviri kuitika ndezve chokwadi. Kana mutemo uchinge wanzi uripo, panenge pamuka yato dhakava nevamwe vanovaita hapana mutemo. Asi hazvireve kuti inyika iri kuita izvozvo. Akasunga muzvarimahere haisi nyika asi mutemo. Muzvarimahere akanga ane kodzero yekutaura kuti aiwa mutemo uyu haufanire kunge uchiripo, dare harina kuona zvakakodzera. Saka zvamagore apaya zvinoratidza kuti nyika yedu yakasununguka pakutedzera mutemo. Saka vana dare vakazozviona paapaya, dare guru rakazoziona paapaya kuti aiwa mutemo uyu haupi, zvinoratidza kuti nyika yedu inotedzera mutemo. Vamasiya vari kutaura kunge vari kuisunga kuti haikoti haisi muZimbabwe, haikoti idare riguru remuZimbabwe. Saka kana ivo vataura kuti mutemo hausiriwo, hazvireve kuti hurumende yatasa, zvinongoreva kuti vatevedzera mutemo.
Vamasiye, chii chingaitwa kuti mutemo iwoyu ugadziriswe matare epasi anga achiziva zvatongwa nedare repamusoro izvi?
Kuti zvive very clear, ndoona sekuti paramendi inofanira kuva ichiamenda section iyoyo mucriminal code kuti zvive zvakajeka kune avo vachava vachisungwa nemutemo iwoyo.
Dr. Mavhaza, munoona here mutemo uchibviswa uyu kana kuchishandurwa?
Nekuti haikoti yataura kuti mutemo uyu haupo, handione mapurisa achiita pikerere nawo vacharegedza yotsvaga mutemo unoita.